Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, chikumi 21, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masoja anorwisana nevanotengesa mumigwagwa yemuHarare muchiitiko chakasiya mamwe masoja pamwe nevanotengesa mumigwagwa vakuvara. Nhengo mbiri dzedare reparamende dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dziri kukwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance dzinodaidzwa kumatare eMutare Magistrate dzipomerwa mhosva yekuratidzira muna 2016. Bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Chokozani Kupe roronga kupinda mawodhi emuHarare richiratidza mutungamiri webato pamwe nevachakwikwidza musarudzo kuvatsigiri varo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masoja akarwisana nevanotengesera mumigwagwa yemuHarare neZuro zvakasiya zvaita kuti mamwe emasoja aya pamwe nevanotengesera mumigwagwa vakuvare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi masoja ndiwo akakonzeresa mhirizhonga iyi sezvo achinzi akatanga kubvutira vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvavaitengesa. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa vatine chipako vanoti vakakuvara zvikuru mumusoro wavo mushure mekunge varohwa nemasoja.
Ini ndandakagara apa handizvo ndakagara apa kubva kwabva mukomana anotengesa kuna Fest asi ndasandamuona Fest kuti mukomana wekuna Fest achitochema achitakuma nandibatsirewo vanhu vada kundiuraya then ndobva ndatosumuka apa nandatanga kufamba ndichienda ikoko because anga akatarisa uko ndobva ndipona ndichi mukomana kuna Fest ndisati ndanganyaina ndeyei akatotsvuka ropa achitochema mumwe wacho naone musoja anga ari musizi ndichitosvikawo ipapa masoja mamwe acho naanga aine muinifomu achibva aita se achibva asvika zvikanzi exactly vakomana vakandirova ndivava varichi vari panapa obva ndatobatwa neone takukikirisana paini uri kundibata nezuro inini ndasitomborimo mutaundi uri kundibata inda zvanzi makandirwa nezuro atara tatokikirisana paipa akomana obva azopindawo muaction takikirisana paipa ndandamukurira chi ndandamukurira simba ndobva azondirova panapa.
Mumwe anotengesera mumigwagwa vadavid muzondiwa vanoti vakatozorwisa masoja aya vaona kuti vakange vave kukuvadzwa. Mamwe emasoja akaonekwawo nestudio 7 achitemwa nematombo nevanotengesera mumigwagwa ava vakabva vawira pasi uku veruzhinji vachiita rutoka ndibereke vachiita ziva kwake aziva kwake.
Akomana vakagara vangu makavazohobesene bhozi ndereMDC nderemusangano saka vakomana vanowanzopfuura zuva vaitombomuka vaita sebati tinenge takangonyarara saka pava tangoziva kuti ndonyaya varingouya zotovera panapa yoti vagara vakamaka panapa panyamusaka peMDC.
Mumwe anoshandira mumigwagwa vagilbert zengeni vanoti sezvo vashandira pedyo nemahofisi ebato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navanelson chamisa vanoona sekuti masoja akavarwisa sezvo vazhinji vavo vachishanda vakapfeka hembe dzeMDC.
Chaitika parimwe mukomana anosenza musiti anotengesa mahevu saka abva kumusoro kwachimhanya anga aradzwa kuti anga arohwa festes and then abva asvika mbasikupotirawo pachi zvikanzi akomana ndibatsire vana kundirowa by then ipapo anga achirwa nemunhu 1 masoja about 7 anga kumashure achiita se vachitevera then papo asvika saka isusu panapawo tirakomana anosapota MDC yavachamisa vazhinji vanga vakapfeka chiregalia komana ndipo vabva vangosvika mubva vangotikomba zvikanzi ndo vamwe vachina tasai munhembe dzavakaita se dzavakapfeka saka isuwo sevanhu tati hatingangorohwi bhozi munhu akapfeka chi akapfeka hembe dzeami because tinoziva kuti visi zinoti chi uya civilians we have a right to defend ourselves kana taita se tatakwa nevanhu vakaita seivavo saka tazvidefenda not on the intext yekuti tioda violence asi kuti achiita se tachizvidefenda sezvo tachirwiswa nevanhu vanga vakapfeka hembe dzeami.
Vazengeni vanoti zvava kuitwa nemasoja izvi ndezvekuedza kuvhundutsira vanhu zvikuru sei vari mumadhorobha pamberi pesarudzo.
Mwanina ndinite ndinonge wakatofuriwa wakatora nejunda yakaitika. Saka vangoona kuti kushandisa chisimba kuma civilians kunogona kuintimidate main civilians kuti azoshaka kuvhota panguva
yatikatasana. MDC yanachamisa inoti waizi kufara nemasoja anonzi akaendeswa kumaruwa uko kwaanonzi ari kuvhundudzira vagari vekumaruwa pamberi pesarudzo. Mutauriri wemapurisa amaisheri ticharamba vanoti havasati vatambira nyaya iyi semapurisa. Nekune rumwe rutivi mutauriri wemauto vaoverson mugwisi vati vachaperepeta nyaya iyi vozotura mashoko epavamire semauto panyaya yekurwisana kwakaita vanotengesera mumigwagwa nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo mbiri dzedare reparamende dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uye dziri kukwikwidza dzakamirira MDC Alliance musarudzo kumutasa Central dzinoti vaTrevor Saruwaka navaDeputy Chimini vari kumutasa South nezuro dzakambodaidzwa kumatare eMutare Magistrate dzichipomerwa mhosva yekuratidzira muna 2016. Kuratidzira uku kwainge kwakanangana nekuratidzira kusafara nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi nhengo dzeMDC Alliance idzi dzinoti zviri pachena kuti kudzidaidza kudare panguva yekutsvaga rutsigiro kuda kudzidzivirira kuti dzikwikwidzane nezano PF zvakasimba sezvo dzichipedza nguva dziri kumatare. Nhengo idzi dzinoti maitiro ehurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa haana kusiyana nezvaingoitwawo nehurumende yavaMugabe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwewo divirawo panyaya iyi. Asi nyaya zhinji dzekuratidzira munguva yavaMugabe dziri kuraswa nematare edzimhosva kusanganisira yaipomerwa Pastor Ivan Mawarire. Blessing Zulu Studio 7 abata vaSaruwaka kuti tinzwe zvakatsora nzvimbo.
Ichokwadi kuti sonzo rapera takatambira matsamba kubva kune magweta edu kudzidzisa kuti tanga tichipikana kuPF Court 20 rinowane zuro. Saka ndakatobatana navaNarebo Chibeli Muandandi fanira kubira Mutare naye iye wakatobva kuHarare kuuya kwaMutare ini ndakangobva zvangu kwaMutare kuuya kwaMutare nezuro. Tikasvika takangotirwadza ndechekuti hatina kukwanisa kupinda mukoti. Zvinova zvataitarisira ndokuti hapana nyaya iripo zvayo. Gweta redu takati tsvagiridze kuti chii chiri kuitika. Varakanoona PP vakaudzwa kuti vedare havana shungu nekuendera mberi nenyaya iyi. Tachibvunza kuti saka tatasheedzerwei, hapana akanyatsotipa mhinduro inogutsa. Asi takazviziva zvedu kuti ndozvinongoita zvano kana taakuenda kusarudza. Vanotsvaga nepese pavanogona kuti vativhiringidze urongwa hwedu hwemakampeni. Kunyanya makandidati avanenge vachiona seakasimba zvokuti zvinovhiringidza zvangu. Ndosaka ndiri kuona vakatsvaga nyaya yekuti akuedza kungoshungurudza vanhu vanotsigira MDC, kushungurudza mhuri dzedu nekungoshandisa masimba avo zvisina mwero kuti varambe vachidzvanyirira varwiri vesununguko muZimbabwe.
Saka nyaya iyi yapera here kana kuti makanzi munogona kuzodaidzwa nemasamanisi?
Kupera haina. Kupera haina nekuti hatina kutopinda mukoti macho kuti idudzire kunzi yapera. Asi vana PP vacho gweta redu ichitaura vanga vachiti vari kushaya kuti nyaya iyi ichada kuzoitwa rini uyezve ine musoro here bcause kwavari inyaya isinga yavasingakwanisi kuti inohwina. Haina mukana wekuti hurumende inokwanisa kubudirira panyaya yavo iyoyi. Asi toziziva kuti zvakawanda kana muchitondera mazuva aimbogadzirwa yesection 21 yaingotungwa vanhu vachizonzi after 7 days magweta ehurumende achiti anono api nguva yese hapana vakabudirira. Asi vaingoshandisa mutemo wacho kuti vashungurudze vanhu veMDC nevemaopposition party. Tatungoona zvichienderera mberi even munguva yaakunzi kwaana nyo dispensation tikuona kuti muchiri kuona kuti leopard doesn't change its color its spots. Zvando zvatirikungoona kuti ndo zvekare utongi hwaMugabe nevaMnangagwa hwakangofanana nekuti mazuva aMugabe taingosungwa tedzwa kumatare pasina mhosva dzakapara. Zvatiri kuona zviri kuendera mberi munguva yaMnangagwa tikungodaidzirwa nyaya dzisina kana nematuro wese tipedzerwa nguva yekuti tionane nevadzigiri vedu kitagiro pikiro takatarisana nesaruga takatarisana naye.
Nyaya murikunzi makapara ndiye yapi?
Inini na watchmini tikunzi takademonstrator ivi vaviri ini takatosungwa ndiri ndega watchmini wakazosungwa 3 weeks after inini ndasungwa asi pandakasungwa ndaipomerwa mhosva yekunzi ndaratidzira magweta angu akatono kudzurudzana nemapiti kuti zvakamboitika kupi kuti mutemo weposa unobata munhu ari 1 nekuti mutemo wacho unotanga kuerenga kuti vanhu vazhinji vanotangira pa15 saka hazvitarisirwi kunzi kana paindi pari kudemonstrata nemawandiro anga akaita mota dzemapurisa nemariot police kuti panzi vagona kungobata munhu 1 chete vari kunzi pari kudemonstrata zvava zviri pachena kuti hapana demonstration inge iripo asi inge ingori nyaya yekuti mapurisa mazwa acho achiedza kudzivirira udzvinyirirwa wamugabe waisada kungoona munhu anorwira kodzero dzevanhu saka vangondionawo ndichizvambira mutown vakatoti muhewa mukanda wekushungurudza mwana weshanduku ndokusungura vandakaita imhosva yekunzi waifambira emamutare iyo tsigira zvautungamira bato rezvino remdc
mumiriri wemdct inotungamirwa navanelson chamisa kumutasa central watrevor saruaka vari parunhare kwamutasa kwakare kumanikaland nablessing zulu westudio 7 bato remdct inotungamirwa namuzvara tokozani kupe nemugovera uno riri kuronga kupinda matunhu emuharare richiratidza mutungamiri webato pamwe nevachakwikwidza musarudzo kuvatsigiri varo mutauriri webato iri muzvare linda tsungirirai masarira vanoti bato ravo ratora nzira iyi yekupinda muvanhu vachisangana nevatsigiri vavo pane kuita musangano mukuru muharare vachiti vatyira kuti vamwe vemapato vanogona kuvakanganisa muzvare masarira vanoti musangano wavo wemugovera uyu uchatangira muharare gardens uye vanotarisira kusvikawo kunzvimbo dzakaita sechitungwiza neapworth semamwe mapato anopikisa vanotiwo havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa gadziriro dzesarudzo nezimbabwe electoral commission ngatinzwei hurukuro yataita navo
urongwa uyu uchatanga musi wemugovera paHarare Gardens patichatenderera mumadistrict atinawo muno muHarare tichiratidza mutungamiriri wedu nekuti sarudzo dzegore rino dziri polling station based saka taona zvakakosha tigononosvika munharaunda dzakasiyana-siyana tichivaratidza mutungamiriri vatigononosangana nevanhu vachitaura navo naizvozvo tanga tine mayouth eHarare province mastructure edu tichigona kunovazivisa nezveurongwa uyu kuti vagone kuti vanounganidza vanhu munzvimbo dzachasvika tichimira tichitaura nevanhu tichitenderera Harare yese nekuratidzira mutungamiriri wedu wesarudzo dzegore rino president Dr. Thokozani Kupe
ko vachamirira bato mumatunhu akasiyana-siyana kana kuti muri kungoratidza mutungamiriri webato chete
tikufamba tichiratidza mutungamiriri webato nevamwe vatungamiriri webato nevachamirira munzvimbo dzakasiyana-siyana patenge tichitenderera ipapo nekuti tichatenderera Harare yose kutaura kwandaita tichatanga paHarare Gardens tofamba takananga kuHarare West tobva kuHarare West toenda kudzivarasekwa tobva kutoenda kuwadzana tichifamba takadaro kumufakose Glen Zibudiriro chazonobudira tiri kuAppworth tabuda nemuchitungwiza
ko makadii kungodaidzira musangano wekuti nhengo dzenyu dzinongouya panzvimbo imwe chete pane kutendera matunhu ese amuri kutaura
zvekuunganidza vanhu panzvimbo 1 tinoona kuti mamapato anopedzisira kwaane mhirizhonga kwaane nyonganyonga kana taona zvinenge zvichiitika nekufambisa vanhu vari munzvimbo dzisina tsarukano isu tiva kuenda kuvanhu nekuti tiri bato rinotungamirirwa nevanhu hatidi kuti vanhu vapedze pfuma yavo nekunetsa kuri kuita pfuma vachienda kunoti vanosangana nemutungamiriri saka tikutora mutungamiriri wedu tichienda naye kuvanhu achinosangana nevanhu kwavanogara achiteverawo zvak kare matambudziko avari kusangana nawo munzvimbo idzodzo dzakasiyana-siyana
zvinhu zvamakapiwa mvumo nemapurisa here izvi kana kuti hazvidi mvumo yemapurisa
takatonyorera kumapurisa tichivazivisa hatikumbiri mvumo pabumbiro remutemo tinozivisa mapurisa kuti ndo urongwa hwatinenge tinahwo takavazivisa vakataura kuti aendererai mberi neurongwa hwenyu
mune nhengo ngani dzichakwikwidza muHarare
muHarare tine nhengo 28 out of 29 tine 1 constituency chete ratakatadza kuita munhu Saka ma constituency 28 ese tine nhengo dzichange dzakamirira musarudzo gore rino.
Mamwe mapato ari kuchema nenyaya yekuti havasati vawana voters roll. Imi matimakwanisa here kuriwana?
Hatisati takwanisa kuriwana, takaenda koti kanopiwa mafomu, tikanzi nyorai mafomu aya ozoenda onoongororwa mozodzoka kwapera mazuva maviri.
Tichitarisa mabatirwo ari kuitwa gadziro resarudzo nezeki, muri kugutsikanawo here?
Hatisi kugutsikana nekuti pane zvinhu zvizhinji zvavari kuita zvinombunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe, Muzvare Linda Tsungirirai Masarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Gadziriro yesarudzo yeMDC Alliance inonzi yapinda musango zvichitevera kutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, zvakanga zvawiriranwa kuti zvichapiwa mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa MDC Alliance anoti haasi kufara nekutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT yavachamisa, zvakazopedzisira zvaita kuti mapato aya ave nevanhu vakati wandei vainyoresa kukwidza chigaro chimwe chete munzvimbo dzakasiyana siyana, zvikuru sei pasarudzo dzenhengo dzeparamende. Mutauriri wavaJacob Ngarivhume, vanhu vemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kufara nezvakaitika izvi, vachiti pane nhengo dzeMDCT dzakasainirwa mapepa ekuti dzikwikwidze munzvimbo mavakanga vawirirana kuti bato ravo ndiro chave nevanhu vanokwikwidza musarudzo vakamirira MDC Alliance.
Nyaya yevakwikwidzi vaviri vaviri muconstituency imwe chete inyaya iri kutishungurudza. Isu serimwe bandiko riri MDC Alliance, panguva ino tiri kushandidzana nevamwe kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei. Zvisinei hazvo, pamwe vamwe vanowanikwa vachimbodhonza dhonza makumbo, asi tine kutarisiro yokuti mukupera kwezuva ramangwana zvinenge zvaendeka. Tine tarisiro yokuti MDCT ichaudza vamwe vese vakapinda mumaconstituencies emaalliance partners kuti vawithdraw.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWolfman Ncube vakurawo nechihwai vatsinhirawo zvataurwa navamakota.
Zvese zviri kutaurwa izvi zvokuti kwanzi paitarisiwa vanhu vanokwanisa vane zvikwanisiro. Isu vanhu vedu vane zvinhu zvavo, vane mari dzavo, vane chikoro chavo. Tinotoshamisika kuti kwakatorwa vamwe varipo vasingagoni kunyora mazita avo, ndovonzi kwai vanokunda vanhu vedu vanenge vakabva kumayunivhesiti. Hatidi kutaura tichidero, ngatitaure chokwadi kuti pakaita hunjire. Hatichagone hedu kuramba tichitaura zvinhu zvakawanda.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Gutshutu vanoti vaita musangano nasachigaro weMDCT yavachamisa vaMorgan Committee nhasi nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi.
Ndiri kutobva mumeeting izvozvi ndofunga kuri kuona ndine makurukota andinawo, saka tingatoti kutomira kwataita iko zvino yanga ichitotinetsa kunyanya, tatove nesolution. kugara nenyaya yacho. Saka zvechokwadi kwangu nogunun'una nyangwe nesuwo tanga tine kugunun'una ikoko. Nekuti tanga tine masita akati wandei, mamwe acho hatisina but atasarirwa nawo iwayo ndofunga ndo ata kutongopinda nawo. Tanga tine mana, saka atasarirwa nawo tisingaverengi ayo atakazokuridzira, tangosarirwa nemaviri, yanove Gutu Central neShamva South. Chokwadi chiripo ndechekuti musha munogona kunetsawo zvechokwadi kuti mukomana nemuningi nevazukuru nezvimwe zvakadaro mugona kunetsana. Asi chikuru ndechekuti isu semaKristu tiripo kuti tivake. Hatifaniri kudokwairira kuti zvinhu chiputsike. Saka ndozvatiri kutovimbisa izvo kuti aiwa zvinganetse ngatipinde mumba medu tikachane imomo, asi tabuda imomo takuonana nemhando.
Asi vakomichi vanoti vanyorera nhengo dzebato ravo dzakanga dzanyoresa kuti dzikwikwidze dzisina kupiwa mvumo nemubatanidzwa MDC Alliance kuti dzibvise mazita adzo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
Tinokurudzira vese vakapinda zvisiri pamutemo kuti vanyore tsamba dzekuti draw kuzek vanofanira kunge vachidrivewa the bigger picture. The bigger picture kuti tihwine ma parliamentarians tiwine ma councils tiwine presidential vote. Kana munhu anga ari palo candidate ngazive chinowani ukadrivewa neego yekuda kumira sa candidate uri kuzodivide a vote. What divide a vote? The objective yekuti iwine ikotsonziyo hatichaiwani. Iwe wacho hauna kuwina, pata haina kuwina, watohwinisa ZANU PF.
Vakomichi vaenderera mberi vachiti bato ravo rakatora zvimwe zvigaro zvaifanira kukwikwidzwa nemamwe mapato mushure mekunge vaona kuti vamwe vanhu vainzi nemapato aya vakwikwidze munzvimbo idzi vakange vasina rutsigiro rwakakura vachiti chakakosha ndechekuti mubatanidzwa wavo umirirwe nemunhu anoteverwa nevanhu vakawanda.
Fezi yatasangana nayo iko zvino so all less than 2 months in the election hatichagoni kuti tiintroduce candidate tsvakuvanhu. Vanhu vanoda munhu vanoziva kuti kutiko is the popular candidate, people are ready to vote for him.
Vakomichi vatiwo vamwe mapato ari mubatanidzwa MDC Alliance havafaniri kuona sekunge vadzvanyirirwa vachiti kubatana kwavakaita vachiumba MDC Alliance kunoreva kuti vatove vanhu vamwe chete. Hatinawo kukwanisa kutaura nemamwe mapato ari MDC Alliance akaita seZimbabwe People First, People's Democratic Party neZanu Ndonga kutinzwewo paamire panyaya iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muMDC Alliance izvi zvinogona kuita kuti mubatanidzwa uyu uparare kana zvikasagadziriswa. Dzinotiwo izvi zvinopa ZANU PF mukana wokukunda musarudzo dzemwedzi unouya sezvo mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance uyu ari kupedza nguva yekutsvaga rutsigiro kuruzhinji achikakavadzana nenyaya dzevachakwikwidza musarudzo ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakanovhura patsva mugodhi weyureka uyo unocherwa goridhe. Mugodhi uyu uyo uri kuguruve mudonho ramashonaland central vakanga vavharwa kubva mugore ra2000 apo vaive varidziwavo vakausiya zvechimbi chimbi muna 2000 imomo zvichitevera kusafara kwavo nemitemo yaigadzirwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iyo vakaita kuti vati unovatarisira kuita bhizimusi munyika. Mugodhi uyu vakazovhurwa nekambani itsva yeDelta Gold Zimbabwe iyo inonzi yakaisa mari inoita mamirioni 56 emadhora yekumutsiridza basa pamugodhi uyu. VaMunangagwa vanonzi vakavimbisawo kuti mugodhi uyu uchavhura mabasa anosvika zviuru mazana mana mukufambiswa kwenguva. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivanzi Sininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvezvicherwa vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Maminerals haaperi, chinopera itechnology, technology inenge isiri kutendera. But in the case yeureka mine, inyaya yepolitics dzanga dzashata dzakakonzera kuti kambani yanga ichichera yacho iite withdraw. Saka zvinotionesa kuti the resource iripo asi panenge pakudiwa more financial resources dzekuita yatingati recapacitation of the mine kuti ikwanise zvekare kushanda at maximum production level. Ende zvinotora makore kuti tidzokere palevel yakadaro.
Pane mitemo inenge yanga yakagadzwa neZimbabwe yakaita kuti makambani akawanda azotiza iwayo muna ana 2000 imomomo yagadziriswa here zvakaringana zvatakuona vamwe vachidzoka vachinzi vakutanga zvekuvhura mamaina
hapana mitemo yati yagadziriswa zvinhu zviri kuitika munomu ndezvekuti vamunangagwa ndiwo mutemo wacho vanhu vari kuuya on the basis yeshoko the word of mouth ravamunangagwa rekuti Zimbabwe is open for business zvizhinji zvavari kuita tinoshandisa vara rekuti vari kushandisa yatingati discretion zvavafunga iwo kuti it's even more difficult kuti company inyatsokuoperata muZimbabwe kasununguka nechikonzero chekuti kuti ukwanise kuwana license muZimbabwe unofanira kutanga vaenda kunogwadama kuma powerful politicians powerful military generals
makambani ari kuvhuraya zvine chekuita nematongerwo enyika takatarisana nekuti sarudzo ndidzo dzaswederaidzi
hongu vamunangagwa mukatarisa vari mubishi rekuda kuti varatidze kuti vashandura zvinhu vashandura upfumi hwenyika saka mukatarisawo zvekare maprojects avo avari kuintroducer pari kutaurwa manhamba makuru multibillion investments pachivimbiswa zvekare mabasa zviuru nezviuru zvemabasa zvinhu izvozvo hazvireve chinhu kana tichitarisa mining mukore wanhasi unowu
mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare kubrussels kubelgium naivan zininga westudio 7 zvinotomboenda kuna Marvelous Musanganya uye westudio 7 kwaanotipa zviri kubva kuvateereri vedu kuburikidza newhatsapp pamwe nefacebook
regai timbokupai zviri kutaurwa nevatsigiri vedu pawhatsapp nepafacebook page yedu yevoa shona panyaya dzakasiyana-siyana nezviri kuitika munyika nekunze panyaya yekuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vonyunyutirwa nevakawanda vari mubatanidzwa uyu vachinzi vakachikora zvibvumirano zvavakanga vawirirana panyaya yekugovana kwevanhu vachakwikwidza musarudzo Richard Moyo anoti zviri sei asi ini ndinoda kuti dai Mwari akapindira panyaya iyi inoda Mwari kuti apindire nekuti nguva yatavari yakutoda Mwari avapenzira imwe Malvin Mupfurutsa anoti ini ndinoda kuti mutaure zvamunenge maudzwa nemutauriri webato kwete kufungidzira Moli Mutoro anoti Mwari pindirai Satani anyare McLean Manyuke anoti tsvagai dzimwe nyaya veduwe panyaya yezuva rekucherechedzwa kwevapoteri World Refugees Day ririko nhasi Richard Moyo ari kuti kuva mupoteri pachokwadi hakusi nyore mune dzimwe nyika nekuti kurangarira zuva iri ndizvo asi vapoteri vazhinji vanobatwa zvinorwadza munyika dzavanopotera asi tinongotenda zvedu nekurangarirwa kwezuva iri Richard Moya anoenderera mberi achiti ini ndiri muSouth Africa ndakapinda muno muna 2006 ndifonereiwo ndinodawo kupinda pachirongwa chenyu cheLife Talk panyaya yezviri kubuda kumutambo weFIFA World Cup uri kuitirwa kuRussia vazhinji vari kufadzwa nekutamba kwakaita Senegal nezuro apo yakakunda chikwata chePoland 2-1 nhasiwo vamwe vachiti vafarira mutambo wePortugal neMorocco apo Portugal yawanikwa iyo ichiwana chibodzwa 1 Morocco ichiwana 0 vazhinji vari kunyora ivo vachipa kutenda kune mutambi Cristiano Ronaldo uyo vari kuti ivo uyu ndiye chibaba baba ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa musoro wenhau zvakare masoja anorwisana nevanotengesera migwagwa yemuHarare muchiitiko chinonzi chakasiya mamwe emasoja aya pamwe nevanotengesa migwagwa vakuvara nhengo mbiri dzedare reparamende dzeMDCT dziri kukwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance dzinodaidzwa kumatare emutare Magistrate Court dzichipomerwa mhosva yekuratidzira muna 2016 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manheru anhasi anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.